Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu ndira 4/2023 makatirira ku Studio 7 nevhengero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro roramba zvakare chikumbiro chava Job Sikala chekuti vatongwe vachibva kumba. Mamwe makanzura maviri eCitizens Coalition for Change osungwa muHarare mutauriri webato iri achiti
Zvatoko ziva pari zvino ndezvekuti Councillor Way Ward 27 va Councillor Herbert Gomba vasungwa nemapurisa kuSutherton Police pavanga vachivhura zvibhorani kana kuti maboholes kuGlenora kwankune official opening yangachizosanganisa.
Asi mukuru bazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF anotiwo
munhu wese anongosungwa munyika yeZimbabwe zvichienderana nemhaka uromoswa yanenge apara pamutemo. Zvinei nekuti akapfeka hanzu dzebato rakaita sei. Ivo ndo vanotozvinyadzisa zvavo vanozoti kana munhu achinge asungwa vanotsvaka kuti ndewe.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kupemberera zuva rekuparurwa kwebhuku reBraille kana kuti World Braille Day. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanova zvakare kanzura weWard 27 muHarare vasungwa nhasi nemapurisa epaSutherton Police Station. Vagomba vanonzi vanga vachigadzirira zvirongwa zvezvibhorani nezvimwe zvebudiriro kune vavanomiririra. Vagomba vakambosungwawo zvakare gore rapera kakawanda vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana dzine chekuita neuori. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vange vasati vapirwa zvizere nezvekusungwa kwavagomba. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere.
Mukuru webasa mune rimwe sangano revakaremara reZimbabwe Disability Advocacy Empowerment and Rehabilitation Technology kana kuti ZIDAET, Pastor Kava Mukadi vati bhuku reBraille rinodiwa kuzvikoro zvese, zvipatara, zviteshi zvemapurisa nekumwe kwakasiyana-siyana sekumatare edzimhosva nekuzvitupa kuti vasingawo.
Zvatoko ziva pari zvino ndezvekuti Councillor Way Ward 27 va Councillor Herbert Gomba vasungwa nemapurisa kuSutherton Police pavanga vachivhura zvibhorani kana kuti maboholes kuGlenora kwankune official opening yangachizosanganisa zvakare hurongwa hwekuti vasangane nemaresidents vachinzwa feedback kana kuti zvichemo zvevanhu.
Vari kupi pari zvino?
Pari zvino vakabatwa kuGlenora Police Station. Hongu tatumira magweta ikoko kuti vaongorore nyaya. Satanyatsi kunzwa zvizere kuti mhosva yavari kubatwa nayo imhosva ipi, sezvo munhu anga achingomirira maresidents achingoita basa rake reucouncillor zvakare vanga vaudza mapurisa. Saka hapana mhosva yavapara pane zvavanga vachiita.
Asi tiri kuonawo nhengo dzebato renyu dzakawanda dzichisungwa dzichiendeswa kumatare panguva ino nyika yatarisana nesarudzo dzegore rino. vamwe vebato renyu vachiti izvi zviri kuitwa nechinangwa chekuda kuti musakwanise kutsvaga rutsigiro, asi ivo veZANU-PF nevehurumende vachiti aiwa munhu anomira nemhosva yake kwete kuti abuda mubamani.
Chatiri kuona ndechekuti ZANU-PF iri kutya zvakanyanya kutu vatungamiri veCCC vasangane nevanhu vachiita vanhu zvavanofanira kuita sevatungamiri vachisangana nemacommunities nevanhu vachinzwa zvichemo zvavo. Pangu pachizofanira kuitwawo zvakare meeting ipapo yekuti vanzwe zvichemo nezvido zvevagari vekuGlenora. Saka patiri kuenda kumaelections kana kuti kusarudzo, ZANU-PF haisi kuda zvanhu chose kuti CCC iite musangano nevanhu kana kuti ipire vanhu urongwa hwayo hwekuti tikatungamira kana kuti tikakunda pamaelections ari kuya muna 2023 tichazodei.
Mungati izvi zvakuodzai mwoyo here?
Ticharamba tichingoenda mberi tichiita zvatinofanira kuita, nekuti isusu chinotikoshera kushandira nekuwadzana nekugara zvakanaka nevanhu. Isusu President Nelson Chamisa vakataura kuti donzvo redu ndechekuti tise macitizens per center, kana kuti vanhu ngavaende pakati peurongwa hwese hunoitwa munyika kuitira kutigadzire nyika yedu kuti izoshanda zvakanaka, kuitira kuti vagari veZimbabwe kana kuti macitizens aite upenyu hwakanaka.
Avo vanga vari mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vachitaura vari parunare muHarare. Mumwe kanzura ari kunzi asungwa anzi Ndivalavmo Makuwerere veward 25 muHarare zvakare. Tichiri kuda kunzwa kuti vasungirwei. Asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Jonga Kandemiri westudio 7 apatawo mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi avo varamba kuti bato ravo riri kuita chirwirangwe nemapurisa nematare kubata kwiyo veCCC pamberi pesarudzo dzegore rino.
Munhu wese anongosungwa munyika yeZimbabwe zvichienderana nemhaka uromhosva yaanenge apara pamutemo. Hazvinei nekuti akapfeka hanzu dzebato rakaita sei. Ivo ndo vanotozvinyadzisa zvavo, vanozoti kana munhu achinge asungwa vanotsvaka kuti ndewebato ripi. Vanhu vanongosungwa zvichienderana nemhosva dzavanenge vapara. Vamwe vanotosungirwa nyaya dzedomestic violence, kurwisana nevakadzi. Vamwe vanotosungirwawo chikonimani, vamwe vanotosungirwawo mhosva dzakasiyana siyana chaidzo. Vamwe vanosungirwawo chiland baroni, vamwe vanosungirwa zvose izvozvo zvinosungisa. Saka zvinokuti munyika mune utongi hwejekerera musungwi vanhu kana vachinge vapara mhosva. Hazvizvozvo zvinoreva izvozvo. Chero kuAmerica vanhu vacho vanongosungwa vanhu vanenge vapara mhosva. Zvakangofanana nokuti chero mubato reZANU-PF vanhu vanongosungwa.
Asi kavangwadi ava vari kuti nhengo dzavo dziri kusungwa senzira yekushungurudza bato iri patariswana nesarudzo kudai.
Hatitarisi kuti munhu wasungwa ndewebato ripi, tinotarisa mhosva yaanenge apara. Saka zvokuti sarudzo dzazonzi kana kwaka nyika yakatarisana nesarudzo, vanhu vakapara mhosva havasungwi nekuti zvinozonzi. Zvakanganisa utongi hwejekerere. Aiwa, handiwo mafambiro anoita nyika iwayo. Handizivi kuti muCCC hurumende yavari kuda kugadzira ndeyevanhu vekuti vanoita wada watonga here. Vari kuda kuzogadzira nyika isina mapurisa nemutemo here, yokuti vanhu havasungwi kana vachinge vapara mhosva nekuti zvinozonzi vakasungwa vasungirwei, zvazvematongerwo enyika. Aiwa, regai mapurisa aite basa ravo sebandiko rehurumende rakazvimirira roga.
Mutauriri webato mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rekutonga reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari parunare muHarare. Zvichakadaro, dare repamusoro reHigh Court nhasi raramba zvakare chikumbiro chemumiriri weZengeza West mudare reParamende vaJob Scala chekuti vatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakakurudzira mhirizhonga kunyatsime. Izvi zvakatevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvare More Blessing Ali. Aka ndeke chigumi netatu vaSkala vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare repamsoro, vasame odeme, vati vasikala havako zero kuburitsi kwa mjeri, vakati vacha zopa suko nzero zwavo munguwa ya vasina kutara. Vasikala, vayenge vakuidza nyayi kudare repamsoro, vashiti mutongi wedare la Major Street, ama itafazi kwa miti, vakanga vakanganisa pa vakatura mutongo kuti munhu ano garashipara mosva, saka nokudaro zvaizo konzera kusagadzika na munyika, kana vakapiwa mukana wokutongwa vachibva kumba kwavo, mutevedzeri wemutauro webato reCCC, vaGift Ostalo Siziva, vati havasi kufara nekunyimwa kwaitwa vasikala mukana wokubhadhara mari yechibatiso, vachiti musungwa agarisa mutirongo.
Nhasi tamu mazuva more than 200, vasati vapiwa bheo, apa bumiro remutemo rino, pamunhu wese kodzero rekuti awane bheo. Saka zvinoratidza how the judiciary is getting my instructions from politicians. Hatitarisiri sebato kuti kana tapinda muhurumende mapoliticians anofanira kuva above the law kana kupa my instructions kupersecuta maopponents nevanenge vasingawirira nehurumende. The constitution must apply kune munhu wese. Munhu wese anofanira kuwana kodzero dzake.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaClarice Maduku vati kunyemwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso kuri kuitwa vasikala kuri buritsa nyaya dzakawanda zvikuru sei nyaya yekuti matare anogona kunge ane divi raakarerekera.
Ndakuona kuti zvakutaridza kuti vasikala vaumwe vanhu vari kushungurudzwa nenyaya dzematongerwo enyika. Vaumwe munhu ari kubudisa pachenawo kuti nyaya dzekutongwa dzematare zvinoda kunyatsa kuongororwa zvakanyatsa kudzika kuona kuti tingati matare edu akanyatsa kuzvimirira oga here kana kuti pane zvinoda kuti zvigadzwe.
Asi vachitaura neStudio 7 svondorino, gurukota rinoona nezvemitemo, vaZiyambi Ziyambi, vakaramba kuti hurumende yavo iri kupindira panyaya yekunyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso kuri kuitwa vasikala.
Chinhu chandinoziva chinokosheswa naPresident wedu ndechekuti haufanirwi kupindira munyaya dziri kumatare. Vanokoshesa nekuremekedza madzidzaro edu kuburikidza nezviri mubumbiro redu remutemo, kuti bumbiro medu rinotaura nezvekusepareta kana kupatsana kwakaita mabazi ehurumende. Ndo zvavanokoshesa.
Zvichakadaro, mudare ramajistrate vachuchisi vehurumende vati havana kugadzirira kupa mhinduro kudare nhasi pachikumbiro chakasvitswa kudare navasikala nezuro chekuti zvinenge zvichitaurwa mudare pachange pachitongwa nyaya yavo yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya yematare zvibuditswe pamadande mutande nekutefenyurwa panguva iyoyo. Vachuchisi vati vachazonyora mhinduro yavo pachikumbiro ichi vosvitsa kudare mukupera kwezuva ranhasi, zvaita kuti mutongi wedare amai Marehwana Zvogofa vati vachazotora mutongo wavo panyaya iyi nemuvhuro svondo rinouya. Vasikala vakatarisirwa kutanga kutongwa svondo rinouya musi wandira 11 panyaya yekunzi vakakurudzira mhirizhonga kunyatsime. Vasikala vakasungwa muna Chikumi gore rapera zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali vano venhengo yeCCC nenhengo yeZANUPF vaPius Jamba Mukandi avo vakatosungwa uye kutenda kuti vakadeura ropa. Asi vasikala pose pavakakumbira mukana wokupiwa mukana wokutongwa vachibva kumba kwavo vainyemwa mukana uyu. Vasikala vari kutarisirwawo kutanga kutongwa mangwana pane imwewo nyaya yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo panyaya yemwana ainzi akarohwa nemapurisa akafa pakurohwa kwakaitwa vanhu pamakombi nemapurisa muna 2021. Asi mapurisa akazoburitsa mashoko achiti hapana munhu akafa. Mumwe wavakasungwa nenyaya iyi mutori wenhau Hopo Chingono akawanikwa asina mhosva nematare panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzepasi rino mukucherechedza zuva rekuparurwa kwebhuku rinoshandiswa nevasingaone zvakanaka kana kuti World Braille Day. Paine kurudziro kuhurumende yekuti ivandudze mitemo kuti mapazi ayo ose nemabhizimisi ave nebhuku iri senzira yekuremekedza vasingaone ava nekuvapa simba rekuti vazviitire mabasa avo vakasununguka. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mukuru webasa mune rimwe sangano revakaremara reZimbabwe Disability Advocacy Empowerment and Rehabilitation Technology kana kuti ZIDAET, Pastor Kava Mukadi vati bhuku rebreu rinodiwa kuzvikoro zvese, zvipatara, zviteshi zvemapurisa nekumwe kwakasiyana siyana sekumatare edzimhosva nekuzvitupa kuti vasingaoni vawane kubatsirwa zviri nyore.
Izawo ruzivo rwakadaro kunzvimbo dzakaita sedzemapurisa nekuzvipatara, manesis pamwe chete nekuvashandi vose vehurumende, tikambotangira ipapo zvinogona kutibatsira madepartments ose ehurumende kuti vadzidziswe braille so that vagogonawo kucommunicator nevane braille vavanenge vachishanda navo pamwe chete nevanosangana navo, nokuti tine vamwewo vane dambudziko rekusaona pamwe chete nekunzwa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Visually Impaired Teachers vatakundwa makurudza vanotiwo zvikoro zvese munyika zvinofanira kunge zviine bhuku rebraille iri.
Now zvine zvichireva kuti mwana ane urema hwekusaona anofanira kunge achidzidziswa braille by any teacher. Aka braille inofanira kuva compulsory kumacolleges, kune any teacher anodzidzisa braille anoda kudzidzisa muZimbabwe.
Vati vana vasingaoni vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vari kushayiwa dzidzo, nekuti zvikoro munyika kunyanya kumaruwa hazvina mabhuku ebraille pamwe nevadzidzisi vanogona kushandisa bhuku iri. Vasingaoni nekunzwa zvakanaka kana kuti matsi vanonetseka kuwana rubatsiro kuzvipatara, kumatare edzimhosva uye pakuvhota nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvakaita semabhuku ebraille aya. Pastor Kava Mukwadi vaenderera mberi vachiti komisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission inofanira kushandisawo braille kuti vasingaone vavhote pasina kubatsirwa.
Chishuwo chedu chokuti zeki ifambewo chinhano isvikewo pachikamu chokuisa maballot papers ebraille, uye tinokurudzirawo kunyange kuparliament kwedu kuti clerk of parliament achazoiswa makore anotevera kana kuti aripo adzidzirewo braille, agone kuverenga braille so that tinoisawo zvichemo zvedu ikoko zviri mubraille.
Hatina kukwanisa kunzwa kune mutauriri wezeki vaJasper Mangwana panyaya iyi sezvo vange vasingadairi nharembozha yavo kana kupindura tsamba mbozha. Asi mutevedzeri wegurukuta rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu munyika Valavimo Matuke vati pari zvino hapana mutemo uripo unosungira hurumende kuwanisa mapazi ayo kana mamwe masangano braille, asi vati ifungwa yakanaka chose.
Unenge akuwanawo that facility that uses akatiti like president ari kuti nobody should be left behind, saka we are picking everybody, those that are disabled ivavavo vanokwanisa kuwana maequal chances right from the initial stages. It's something which we can encourage kuti tiite as government.
Nhengo yedare resenate inomirira vakaremara vaIshmael Zhou vati vachakurudzira kugadzirwa kwemutemo wakadai sezvo riri basa reparamende pamwe nesenate kugadzira mutemo munyika.
Ndakamirira kusenate ndinoona kuti mutemo unodiwa kuti uvepo wokuti braille kana kuti nekupromota sign language. Zvikuru sei tinoona kuti vana vari difficulty vane hearing impairment havaendi mberi kunodarika kuyunivhesiti, zvinova zvinhu zvinotimetsa.
Zuva reWorld Braille Day iri rakasendekwa parutivi kurangarira murume akagadzira bhuku rebraille yekutanga vaLouis Braille nekunyika yeFrance muna 1826 avo vakazvarwa musi wafondira mugore ra1809. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Dare reparamende muAmerica reHouse of Representatives riri kutarisirwa kuvhota zvakare nhasi kutsvaga mutauriri wedare iri. Nhengo dzedare iri dzatopinda mudare iko zvino uye dzatanga gakava panyaya yekuvhoterwa kwemutauriri uyu. Nezuro nhengo itsva dzedare dzakavhota katatu, asi vaKevin McCarthy vebato remaRepublicans rine nhengo dzakawanda mudare iri vakatadza kusvitsa mavhoti mazana maviri negumi nemasere kana kuti 218 anodiwa kuti munhu akunde. Dzimwe nhengo dzebato ravo makumi maviri hadzina kuvavhotera. Aka ndeke chipiri dare iri richitadza kuvhotera mutauriri waro muzuva rekutanga kusangana sezvo zvakamboitikawo zvakamboitikawo kwemwedzi miviri pasina mutauriri wedare iri muna 1856 pasati pawana ainge akunda pamutemo wedare iri. Kana pasina mutauriri zvinoreva kuti vakavhoterwa havakwanise kutoreswa mhiko zvichipa kuti vatanze kugadzira mitemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata muzvinafundo Elliot Masocha.
Ndinoona zviri zvinhu zvinoratidza kuti musangano wamaRepublican Party hauna kunge wakabatana, vakapesana chaizvo, nokuti dambudziko riri kuonekwa navamakatsi kuti vaite speaker weHouse of Representatives harisati ramboonekwa pamakore 100 apfuura. Vari kushayiwa mavhoti anokwana iwo 218 kuti vakwanise kuita mukuru weHouse of Representatives, basa guru zvikuru rinozoita kuti vave ivo vanotevedzera mutevedzeri wapresident Biden vaKamala Harris, vanobva vazoita ivo number 3 kutsiva purezidendi kana pane zvinenge zvaitika. Saka vakavhota rutatu zuro vachikundikana. Pavakakundikana rwokupedzisira, vakakundikana namavhoti anosvika 20. Vachazamazve nhasi kuti vaone kuti vatsvetera here mamwe mavhoti vakwanise kuwana mavhoti 218. Asi samavonero edu tinoona kuti zvicharamba zvichinetsa chaizvo, zvichizovhiringa basa rehurumende, nokuti House of Representatives ndokunobva zvakawanda zvisati zvazotumirwa kuseneti. Seneti yozovhotavo yozotumira kuna purezidendi, ingava mari purezidendi vosaina, basa rehurumende rofamba.
Chii chingave chiri kukonzera kuti vamakapi vashaye kuwana mavhoti akakwana kuti vatore basa iri, uyezve vakaramba vachikundikana, zvinozofamba sei?
Chimwe chikonzero chisingafadzi chimwe chikwata chamaHouse of Representatives kuti vamakatsi vakandozemberana navaTrump. VaTrump nokuzikamwa kwavo navamwe vanhu vanenge munhu urukuru kuparadza pati, asi ivo vaTrump pachavo vakaramba kuti vaendose kana kuti vati vanhu voterai vamakatsi. Zvekare vamakatsi vanopomerwa mhosva yokunzi ivo havasi muRepublican wakakwana unotevedzera zvinoda maRepublican, atingati maconservative aya. Vakazamavo pavanokwanisa kuti aiwa ndinogona kuchinja, tigochinja mitemo inozoita kuti kana musingandidi mberi kunoenda uko munogona kundichinja, asi zvinenge zvisinganzwikwi izvozvo. Saka vamwe vamaRepublican vachangopinda vane shungu dzokuti aiwa ava vakuru vagara vari ava vari kuvhiringa pati yamaRepublican, vasingafambi gwara ramaRepublican, vanotisodesa pavanenge vachiramba pamwe kuti maelection vaTrump ngavarambe varipo, vasingadi kutevedzera mutemo. Saka ndo division iripo iyoyo, hameno kuti vanopabuda here nhasi. Asi kana vasina kunge vakwanisa kuvhota, vacharamba vachivhota, vacharamba vachitaurirana kusvika pazoita chisungupo kuti ndiani kumaRepublican ungavatungamirira.
Muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunare kuOhio, naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain rinoti kurayiwa kwemauto akawanda eRussia neUkraine kwakakonzerwa nenyaya yekuti mauto eRussia aichengetera zvombo zvehondo pedyo nemakamba avairara zvakare. Britain inoti Russia ine nhoroondo yekuchengeta zvombo zvehondo munzvimbo dzisina kukodzera. Asi bazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeRussia rinoti kushandisa zvakanyanya kwenharembozha kwakaitwa nemauto ayo ndiko kwakapa kuti zvive nyore kuti Ukraine izive kuti vari papi ndokubva yavabhomba. Ukraine yati ndiyo yakabhomba chikoro chainge chaitwa kamba nemauto eRussia muguta reMakrivka nemusi wemuvhuro. Russia yakapamba dhorobha iri kubva kuUkraine. Mukuru wemauto muRussia, Lieutenant General Sergei Sofrokov, vanoti uwandu hwevafa hwasvika pamakumi masere nemapfumbamwe, asi pachine mimwe mitumbi yakatsimbirirwa nemidhuri. Chimwe chizvarwa chekuZimbabwe chiri muno muAmerica chinoita zvemimhanzi, Isaac Kalumbu, uyo anonyanyozikanwa nerekuti King Isaac mukuimba, anoti ari kufara zvakanyanya mushure mekunge nziyo dzake nhatu dzapinda panziyo makumi mashanu dzepamusorosoro mugore ra2022 dzakasarudzwa nevateereri venhepfenyuro yeZBC Classic 263 iyo yaimbonzi Radio 1. Ngatinzwei hurukuro yaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinotenda zvikuru vaKandemiri nekundikoka kwamaita. Aiwa, makorokoto ndedu tese. Zvakava zvinofadza zvikuru kuti nziyo nhatu dzandakaburitsa gore iro rapfuura ra2022 dzakagashirwa nemufaro wakadaro muZimbabwe. Zvakatipawo manyawu yekuti tirambe tichishingirira nebasa redu rekuimba iroriri.
Vanosarudza sei nziyo idzi, mukoma Isaac?
Masarudziro avanoita ndeyekuti pavhiki rega rega vateereri vanovhotera nziyo dzavanoda, nziyo dzavanofarira. Nziyo idzodzo idzo dzine dzaita mukurumbira, dzine dzavhoterwa kudarika dzimwe, ndo dzinopinda mutop 20. Saka panozopera gore vanozoda kuona kuti ndedzipi nziyo dzakagara mutop 20 muya umu kupfuura dzimwe, ndedzipi 50 dzanga dziri mutop 20 pavhiki rega rega kudarika dzimwe. Saka inenge yawana mavhota aya yekuti inoramba iri patop 20 for 40 or 45 weeks kana iriyo yatungamira dzimwe dzese, ndo inozoitwa song of the year. Saka ini ndakaita rombo rakanaka rekuti kambu kangu kanonzi the score ndiko kakagara mumacharts kudarika dzimwe dzese. Imwe inonzi Uye Uye ndiyo yakazoitawo number 4. Kozoita imwe inonzi Chimandara yakaita number 35. Asi Chimandara takanga tairelease 2021. Saka mavhotsa yakagashira muna 2021 haana kuverengwa ipapo. Kwakangoverengwa yakagashira muna 2022. Saka na yakanga iri kuna 35. Asi inovimba kuti dai takanga tairelease muna 2022. Ingadai yakatowanawo nzvimbo iri pamusoro. Asi tinofara nazvo nekuti nziyo nhatu hadzizi nyore. Handifungi kuti kuno umwe muimbi pa50 ivavava akawana nziyo nhatu. Vazhinji vane 1, koitawo vamwe vane vaine 2 vashoma. Saka tinotenda kuti takakwanisa kuwana nziyo nhatu dzakapinda mutop 50. Zvichiburikidza kuti yepamusorosoro yacho ndeyangu. Tinotenda vateereri vakavhota vachindisapota kudaro.
Tinoona kuti imi muri kuno kuAmerica asi muri kuita mukurumbira kuZimbabwe. Muri kuzvikwanisa sei izvi?
KuZimbabwe ndane nguva refu chaizvo ndichiimba. Ndakatanga kutsikisa kambo kangu kekutanga ndichiri mudzidzi paUniversity of Zimbabwe muna 1986. Ndakazomboti mirei ndichiita zvechikoro. Asi pandakazopedzisa chikoro takazenge takuburitsa music kubva muna 1998 kusvika nhasi uno. Tanga tirongoburitsa music tichitumira kuZimbabwe ichirira paradio. Saka zita rangu izita rinoti zikanwei, chero zvazvo risati raita mukurumbira wakanyanya raakuzikanwa. Uye kana waburitsa kambo kanenge kazvinakira, vashamarari pamaradio stations vanoda kukaridza. Saka nziyo dzatati chingoburitsa dzadziri nziyo dzadzichiridzwa pa TV neparadio. Saka vanhu vane karuzivo kekuti kune muimba anonzi King Isaac. Asi tinovimba kuti zvaitika izvi zvichatozoita kuti zita racho ringe richizikanwa kupfuura zvarari chiita mazuva apfuura aya.
Ko, zvii zvamungaudzawo vamwe vana veZimbabwe vari mudiaspora kana kuti vari kunze kwenyika vanoitawo zvakasiyana siyana zvakaita semitambo nemimhanzi?
Zvakakosha kuramba tine hukama nevanhu vari kumusha, kureva kuti tinofanira kupota tichidzokera tichinovaratidza zvatiri kuita.
Icho changa chiri chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica chinoita zvemimhanzi. Mukoma Isaac Kalumbu vanonyanyozikanwa nerekuti King Isaac mukuimba vanga vari parunare kuMichigan naJonga Kandemiri weStudio 7. Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. Diaspora Forum tichange tichitaura nezvarwa zveZimbabwe nezvemapepa eZimbabwe exemption permits osvika kumagumo uyewo nyaya yekutsvaga mutauriri wedare reHouse of Representatives muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.